This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera, chikunguru 5, 2014. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 5940 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Isu seHarare Residents tiri kutarisira kuti ripoti iyi inofanirwa kuve nekuonesa zvingaitwe dzimota dzakatengwa dzidzoke dzochekutanga.
Ongororo yemashandisirwo emari yakakweretwa nekanzuru yeHarare kubva kuChina yoburitsa uori unotyisa.
Vamwe vanoti uyu unobva kuBedbridge, uyu unobva kuPlumtree, uyu unobva Bulawayo, uyu ndewehwange, uyu ndewegweru, uyu iHarare, uyu Chirundu, haisi hama yangu kana tava muno muSouth Africa. Vamwe vozoti uyu ndewemdc, uyu ndewezanondonga, uyu ndewatsangirai, uyu ndewamugabe, injake njake.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvokurudzirwa kuti zvibatane. Tichakupai nezvemitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League iri kumangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Ongororo yakaitwa nekomiti yekanzuru yeHarare panyaya yekushandiswa kwemari yechikwereti chekugadzira michina yemvura iri kuratidza kuti pane uori hukuru hwakaitika. Kanzuru yeHarare yakapiwa mari inosvika zana remamiriyoni makumi mana emadhora kubva kuChina. Asi zvinonzi vakuru vakuru vekanzuru vakabva vamhanya kunotenga zvikakarara zvemotokari. Zvinonziwo hapana kana kuenda kutenda kwakaitwa sezvinodiwa nemitemo yehurumende pakunotenga motokari idzi. Zvinonziwo kanzuru haina kunyatsopiwa gwaro rizere rechibvumirano chakanyoreranwa pasi pakati pekanzuru nebhanga rekuChina raikweretesa mari. Ongororo iyi iri kuburitsawo kuti vanhu vari kutungamira urongwa uhwo vainge vawedzerawo mitengo yezvinhu zvavaitenga nekuti zvinhu zvacho zvinonzi nenyanzvi zviri kunyanya kudhurisa. Zvinonziwo hapana basa guru raitwa kugadzirisa michina inogaya mvura, kunyange hazvo gurukota rinoona nezvematunhu vaIgnatius Chombo vakabuda mazuva mashoma anotevera vachiti basa rava kutopera uye vachitiwo hapana uori hwakaitwa mukutenga motokari. Hatina kukwanisa kubata vaChombo kuti tinzwe divi ravo. Asi tabata mukuru wesangano revagari reHarare Residents, Harare Residents Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Isu seHarare Residents tiri kutarisira kuti ripoti iyi inofanirwa kuve nekuonesa zvingaitwe dzimota dzakatengwa dzidzoke dzochekutanga. Tiri kutarisira kuti mota dzakatengwa ngekuti dzakatengwa kunze kwemutemo ngadzidzoke dziuye dzitengeswe, mari yacho iuye kuwandudza nyaya dzemvura. Chechipiri, tiri kutarisira kuti paramende negavhumendi yeZimbabwe vanofanirwa kutove nevanogadzira simu inoongorora kushanda kweguta reHarare kubva pakatanga kanzuru iyi July 31, 2013, ngekuti zviri kubuda pachena kuti Even Cancels Act iri kupa masimba makuru anodarika macancellors kuna town clerks neexecutive yake. Zvinoita kuti pave nekutarisira kuti Even Cancels Act ngaigadziriswe, ngaiitwe review, uye kuti Metropolitan Council yakataurwa muconstitution yeZimbabwe ngaive inogadziriswa kuti masimba atorwe kuna minister we local government awo wari kuramba wachipindira mukutongwa kwemaguta.
Asika vachombo vanenge vakatotaura kare kuti hapana chakaipa pakutengwa kwakaitwa motokari.
Kutaura kwavachombo kwaiwe kwekuda kuedza kuda kuvharidzira kuti chokwadi chisabude. Ngekuti mashoko atiri kunzwa ngekuti mota idzi dzinenge dzakatengwa kugaraji rine ukama naivo wachombo. Zvekuti tiri kutodawo kuziva kuti nyaya yawo ndeiyei yekuti meya weguta asipo iwo vanoronga kuenda kundoona kuMorton Jeffrey nawakasukuwere pasina meya weguta reHarare, pasina kudziviswa kuvagari. Ivo vachombo simba ravo nderei?
Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Chumba vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Migrants Association vapo Chimotsva vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zvibatane kuti zvitaure nezwi rimwe chete. Tabata vaChimotsva kuti tinzwe zvizhinji.
Kubatana ndiyo imwe dambudziko guru riripo. Ndiyo saka vamwevo takazofunga kuti hai kungogara kumabasa kwedu kuti tingotarisa mhuri dzedu dzoga zvingava zvinhu zvingabatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe kana tikambosimukavo tikapindira munyaya idzi timboona kuti zvingaite here kuti tizame kuisa moto wokuti vanhu vakwanise kugara vakakomberedza vachitarisana kumeso vachiti aiwa mamiriro atakaitawo kuti njake njake. Kana wangofunga kumukawo makusena akagadzira chimusangano chake wodoenda kuSouth African government woti ndii ndakamirira maZimbabweans. Wangomukavo akagadzira chipepa chake woti ndii ndakamirira maZimbabweans. Saka ina ndivungi kuti South African government vanotonyatsoziva kuti akamirira maZimbabweans ndiani muno muSouth Africa.
Asika mune masangano akawanda wanda atinoona vaChimotsva achiti ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe, pane kudyidzana here?
Kudyidzana kuripo apo naapo asi hakusi kunondigutsa. Ini ndinoona sokuti tinokwanisa kuita zvakawanda kuitira kuti tinyatsobatana chaiko chaiko. Basa rinoda kuitwa izhinji harisi shoma. Vanhu veZimbabwe takaparadzana nenyaya yekuti vamwe vanoti uyu unobva kuBed Bridge, uyu unobva kuPlum Tree, uyu unobva Bulawayo, uyu ndewehwange, uyu ndewegweru, uyu iHarare, uyu Chirundu haisi hama yangu kana tava muno muSouth Africa. Vamwe vozoti uyu ndewemBC, uyu ndewezano ndonga, uyu ndewatsvangirai, uyu ndewamugabe. Injake njake.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Migrants Association vapo Chimotsva vari parunare muPretoria, South Africa. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa muunganidzwa uchangopera muno muAmerica umo madzimai emuno mudiaspora uyezve nevamwe vakabva kuZimbabwe vanga vachizeya nzira dzekusimudzirana semadzimai. Mukuzeya nyaya iyi tina Pastor Gillian Maramba avo vanomirira ivo sangano reWomen of Dominion. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Pastor Maramba.
Tinotenda maita yenyu nokundipa mukana.
Mungatitsananguriro kuti musangano wenyu uyu wakafamba sei?
Musangano uyu wakatibatsira chofe nokuti vazhinji vakauya vechidiki vachangoroorwa vasino varume vakabudawo mudzimba nezvikonzero zvakawanda wanda. Saka mumwe nemumwe akabudawo nechake. Takadzidziswa kuchengeta mhuri dzedu, tikadzidziswa kuti chero murume anetsa unoita sei, tikadzidziswa kuti tinofanira kuchengeta vana vedu, tichifanira kuteerera zvavari kutitaura nokuti tiri kushayiwa vana vedu nedzimwe nhambo dzokuti we are busy. Tiri busy tiri kungoteerera zvekumabasa, tiri kuteerera zvekumabasa kwatinoseenza nekushamwari atiti chikanganwa vana vedu kuti vane nhunha dzavo dzavanadzo.
Tombotarisa matimi madzimai akadzidziswa iwo kuti angabate sei matambudziko avanosangana nawo mudzimba dzavo. Zvidzidzo zvipi zvavaipiwa? Tomboti mudzimai akatarisana nedambudziko zvino hazvisi kumufambira zvakanaka. Zvii zvamakadzidzisa madzimai kuti anga achiita?
Takadzidzisa madzimai semadzimai pane vamwe vanogona kunge vachinesana mudzimba. Takavadzidzisa kuti dzimwe dzenguva kungonyarara usinganamati hakushandi, uye kungonyarara usinga cheiwo dambudziko nemumwe hazvishandi. Vamwe vari kuzviuraya, vamwe vari kuzvipisa. Saka takataurirana kuti kana wachiita dambudziko iwanawo mumushamwari yepedyo waunotaurira nhunha dzako akubatsirewo nokunamata nekukupawo maadvices. Uye takataurawo nenyaya yekuti vamwe vari kushayiwawo mabasa, mabasa ari kunetsa. Ukakwanisa kutaurawo nemumwe dzimwe nguva kuma kune basa riri kuendeka, madzimai mavanotya kuenda mumabasa akakwirira. Tirikungoramba tichingosetera pamabasa asingaiti ese ese, asi pane vamwe vanokwanisa kuenda kuchikoro. Takadzidzisana kuti ngatiendei kuchikoro, muno mune mascholarship, mune nzvimbo dzakawanda dzekundokumbira assistance yekuti unokwanisa kuenda kuchikoro. Unogona kuita uitawo CNA, unogona kuita uitawo nesi, vamwe vari kutoitawo maphysiotherapist, mamwe mapsychotherapist. MaZimbabwe vedu vari kutoitawo izvozvo. Saka kutaura nevamwe kwakanaka.
Tichiona kuti gungano iri ranga rine madzimai anobva kuZimbabwe uyezve neimo muno matinoti mudiaspora, mamuchiona nhunha dzemadzimai dzakafanana here?
Nhunha dzemadzimai dzakafanana. Une vana, une murume, unoshanda, uri mai vanobva kubasa vachidzoka kumba kusevenza. Chero kuZimbabwe unogona kuendawo kumunda uchidzoka kumba, una baba vanhu vari mumba vari kuda kubikirwa, wambosiyiwa une murume. Nhunha dzemadzimai dzakafanana, zvese zvakafanana. And also madzimai tikudawo kuti tiwano kupindawo mumacorporate organizations kumushawo, tinoda kuti tipindewo vatizivewo anogona. Tese tiri kundogara pamabhenji nevarume vari kuendawo kuchikoro, tese tiri kuitawo udoctor hwakafanana nevamwe, tese tiri kuitawo mapsychologist zvakangofanana. Saka tatichingoedza kutsanangura kuti mukadzi uri mudzimai wakangofanana nemumwe mudzimai, whether uri kuafrica kana kuti uri kuamerica.
Tichitarisa kuti gungano iri ranga riri vatingati vaive madzimai anoenda kumadenominations akasiyana-siyana, uyezve vachitarira ivo kuti pane mudzimai uye wemuproverbs 31, vamwe vanobvunza kuti mudzimai uyu anoendeka here panguva yatiri kurarama iye zvinoi?
Mudzimai uyu anoendeka. Mudzimai uyu anoendeka nekuti kana sevakaroorwa handizviisei pasi pevarume venyu chaivo, kwete watsvaga kunzoko. Mudzimai womuna Proverbs 31 anonzi anoshanda nemaoko ake. Ndozvatiri kuvetawo muno mudiaspora, tiri kushandawo nemaoko enu. Mudzimai womudiaspora vana vake vanomurumbidza, vanomuropafadza. Kana ukava uri mudzimai akarongeka, mudzimai akavimbika, vana vako vanokuropafadzawo, vanokurumbidzawo kuti tina mai vane mumwe mutowo. Haikona kungoita mudzimai wese wese. Mudzimai womuna Proverbs 31 achiri kurarama, kana uchiita shoko ramwari unoraramiswa neshoko ramwari kuita mukadzi womuna Proverbs 31. Chero zvinhu zvikanetsa unoziva kwokumhanyira.
Tombotarira pane vaye vasati vawanikwa, tichitarisa zvedu chidzidzo ichochi chemuna Proverbs 31.
Vasati vawanawo vamwe vekugara nawo zvakanzi mirira mufaro uchauya, mirira mangwanani. Tinofanira kungoramba takangomira panzvimbo. Saka mudzimai womuna Proverbs 31, musikana, mirira nguva yako ichakwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mufundisi Jillian Maramba kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda mazitenyu nokutipo mukana mwadoropafadzi.
Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuna Jonga akandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvenyaya yakasvitswa kukomiti yeparamende nemukuru kubazi rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vaSydney Mishi. Ava vakati vamiriri veparamende makanzura pamwe nevatungamiri vemumaruva havafaniri kunge vaine chekuita nekusarudzwa kunoitwa vanhu vanenge vachizobatsirwa nechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Mukuziya nyaya iyi tabata Ishe Chihuta vaEdison Chihuta. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 Ishe Chihuta. Aiwa isu kuno tiri vapenyu Ishe Chihuta. Nyaya tiroda kuti tikurukure nhasi inyaya yakasimudzwa kukomiti yeparamende nevakafanobata chigaro chaprincipal director mubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu vaSydney Mishi. Munoti nenyaya iyi imiwo muri mumwe vatungamiri vematunhu?
Ndinoda kutanga kusara zvikuru kuti vaMishi semunhu akadzidza vanoona zvinhu zvakanaka kuti vanhu vakaita semadhishi havanei nevana kana kuti nezvinhu zvakafanana neBIM. BIM inotarisirwa kuvana vanove vana vasingawani chavanowana mukati nekugara munharaunda. Asi vanotarisa kuti madhishi anofanirwa kunge aine chekuita nevana ivavo kuti vaone kuti vabatsirika. Ndo pari kutangira dambudziko nekuda kwekuti ndeurombo zvikuru nemaonero akafanana naiwayo, asi sepfungwa dzavo handiona kuti madhishi vane pfungwa yekuti dai tangovawo taita chakati, asi vanorwadziwa nemaitirwo ari kuitwa bhimu yacho nekuti haisi kubatsira vanhu vakafanirwa kunge vachibatsirwa. Tikaenda pasi chaizvo dai kuri kuti vaMishi vachida kuti hatiei tinotarisa kuti vanhu vari kubatsirwa ava vari kubatsirwa sei. Kumwengo yenguva vaitoona kuti mashoko ava avanotaura akaipisa zvikuru nekuti nderushoro chete. Ini ndiri kuzviona nekuda kwekuti zviri kuitika nemakomiti ari muzvikoro anove asingakwanise kuve ari pasi pevanoona nezvematunhu anove madhishe. Vatodzoka iye zvino makomiti nekuda kwavadokora vekuti aiwa musadzinge vana endesai kumadhishe vaone kuti vana vabhadhara zvikoro. Asi vana ivavo vanga vachitadza kubhadhara zvikoro nekuda kwemakomiti madhishe asima asingapindiri.
VaMishi vari kuti iwo dai zvaiita panofanira kuumbwa komiti inosarudza vana vanenge vachikodzera kuti vanga vachibatsirwa nechirongwa cheBIM kubva muvagari. Asi pachinge painoo zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevanhu vari mukomiti iyo vari vanhukadzi, munoti nepfungwa iyo?
Isu hatina dambudziko semadhishe rekuti vanosarudzwa nani vakadii, asi tine dambudziko chete rekuti vakakodzera havasi kuzowana. Dai kuri kuti vanhukadzi ivavo vachinyatsosarudzwa nenzira dzakakodzera kana kuti vachionekwa, nekuti musha nemusha wega wega une vanhukadzi varipo. Vana ngavasarudzwe pamusha voenda kuchikoro ndopanozoonekwa kunzi aiwa auya ane kodzero uyu haana, kwete kuti nekuti baba vake havada havi kusenza. Aiwa pane vana varimo tinoziva mumisha mune mherera chaidzo akafirwa naamai nababa pamwe chete, asina sekuru kana ambuya vanosenza. Ndo vatinenge tichiti ngatibatsiranei pamwe chete.
Asi imi changamire Chota, mudunhu menyu bhimu iri kufambiswawo sei?
Ndo mune dambudziko rakakura iroro rinotoshatirisa. Rinorwadza nekuda kwekuti kana tikateedza muzvikoro macho chaimo tinotoona kuti apa paane dambudziko harisi kufambiswa zvakanaka, nekuti makomiti iwayo avari kuita muzvikoro vari kusarudza vazukuru vavo nehama dzavo. Saka madambudziko iwayo akatokura nekuti tinadzo nherera dzisiri kuwana.
Zvii zvamungakurudzira pamusoro penyaya yeBIM? Tinoona kuti inyaya yaunza mutauro zvikuru munyika.
Ini ndaifunga kuti bazi ravaMishi risafunga kuti madhishe anongoshanda nelocal government chete, asi kana taakusvika kunherera ngavabvume vaMishi kuti vashande nemadhishe nemasabhuku, nekuti ndo vane vana ivavo mumisha mavo, ndo munogara vana ivavo, ndo vari kuwana dambudziko rokuti vana havasi kuenda kuchikoro. Handizive kuti vanhu tinorwadziwa zvakadii ukawana mwana wanhingi asingaende kuchikoro iwe wako achienda, unorwadziwa kusvika papi?
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai Ishe Chihuta nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Vana veZimbabwe, onekai zvenyu vateereri. Manga makateerera kuna Ishe Chihuta vaEdison Chihuta muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murayiri zvakanaka vateereri.
Munau dzemitambo iriko mangwana ekaso Premier Soccer League, hao main ichatamba ne Highlanders, Shabani ichatamba ne Buffaloes, kuti Dynamos ichatamba ne Black Rhinos. Tashika kumagumo echirongwa chedu, aiwa va tereri ndokusia maoko a Gibbs Dube, dini Blessing Zulu.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, July 5th, 2014. You are listening to Studio 7 live from the Voice of America in Washington.